information.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitepenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi. Uri musi wechishanu chikunguru 12 2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maminisita edu anofanira kukumbira regerero kune vana veZimbabwe vavari kutambudza matambudziro avari kujaya. Kana vachiuya kunoku vanouya vachiita kunge zvinhu zvakanaka, kunge vane chido nekuti vagadzirise ikonomi kuitira kuti nyika ifambire mberi. Asi zviri kuitika kumba chaiko hazvisizvo.
Gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vanozvidzwa nekudirwa mvura nezvizvara zveZimbabwe zviri muBritain.
Kuda kunyato kupira vagari veZimbabwe kunyanya vagari vegavai kuti ndokupira ruregere. Zvimwe zvinhu zvinoitika kana uchinge watsamu watazirwa unoziva kuti wandiri nechirungu ndingangoti extreme provocation. Ndikoti aiziva kuti munhu uyu hana simba rekuuya kusiya vachida seizvozvo.
Munyori wekanzuro reguta reBulawayo vaChristopher Dube vanoti vari kukumbira ruregerero pamashoko avakataura neZuro apo vainetsana nemutevedzeri wameya weguta iri vaTinashe Kambarami. Chikwata cheZimbabwe Netball cheGems chinokwatura Sri Lanka mumutambo wokutanga nhasi kuLiverpool kuBritain. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vanozvidzwa nekudirwa mvura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain. Izvi zvaitika panze pemuzinda weChatham House muLondon makare. Vamoyo vadirwa mvura apo vangavobva paChatham House pavapinda mumusangano wezvekushambadza Zimbabwe kuitira kuti vekunze vane mari vakwanise kuenda kunodyara mari dzavo kuZimbabwe. Izvi zvaitika panguva iyo zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kumasangano akasiyana siyana ayo anosanganisira Zimbabwe Human Rights Organization, Restoration of Human Rights pamwe nebato reMDC. Zvizvarwa izvi zvanga zvichiratidzira panze peChatham House zvichinyunyuta nekwazvinoti kutadza kutungamira kwehurumende yava Emerson Mnangagwa. Vanhu vanga vachiratidzira ava vari kuonekwa pane imwe vhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande vachidira vamoyo mvura pamwe nekuvatuka kuti imbavha pavanga voedza kupinda mumotokari. Studio 7 yaedza kubata muzinda weZimbabwe muLondon, asi vadaira nhare yedu vati munhu anokwanisa kutaura nesu pamusoro penyaya iyi anga asipo. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mumwe wakaronga kuratidzira uku uye vari mutauriri wesangano reZimbabwe Human Rights Organization vaKingston Jambao kuti tinzwe zvaitika.
Zvaitika nhasi zvinoratidza kunyunyuta kuri kuitwa nediaspora, kunyunyutwa kuri kuitwa nemaZimbabweans nekuti nhamo yatinayo inhamo yedu tese. Zvino apa zvatiri kuita ndezvekuti toda kuti maBritish vaziye kuti hurumende yavari kufunga kuti yachinja, hurumende yavari kufunga kuti yanaka, yavari kutambira kuno nemaoko mairi nekuti tiri kuona vaministri vekuZimbabwe vari kuuya kuno vachitambirwa nemaoko mairi neconservative government. Toda kuti vaziye kuti vanhu vekuZimbabwe havasi kufara, hakuna chachinja, zvinhu zvatonyangara, kumusha hakuna magetsi, hakuna mvura, zvinhu zviri kutonyangara zvichiramba chienderera mberi nekunyangara.
Tiri kunzwa kuti madira mvura gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo. Sei matora danho rakadaro kana muchida kuti zvichemo zvenyu zvinzwikwe neBritain? Sei mazozvidza gurukota?
Chinangwa chemademonstrations baba ndechekuti kuti kwanise kusvitsa shoko ratinenge takanangana naro tinenge tichida kuita mapeaceful demonstrations but mukati medu imomo mune vamwe vanenge vakagumbuka kupfuura vamwe saka zvinhu zvakadaro zvinokwanisa kuwanika zvichiitika kuti venesi anogona kudirwa mvura asi hasi chinangwa chatatikaronga kuti maminista azorohwa kana kudirwa mvura asi nekunyunyuta kuri kuita vanhu nekuti vanhu vanenge vakagumbuka zvinoratidza kuti vanhu vakagumbuka baba vari kurwadziwa nezviri kuitika kuzimbabwe
saka muchakumbira ruregerero here nezvaitwa kuna minista izvo
hurumende yedu inofanira kukumbira ruregerero kune vana vezimbabwe baba maminista edu anofanira kukumbira ruregerero kune vana vezimbabwe vavari kutambudza matambudziro avari kuita aya kana vachiuya kunoko vanouya vachiita kunge zvinhu zvakanaka kunge vane chido nekuti vagadzirise ikonomi kuitira kuti nyika ifambire mberi asi zviri kuitika kumba chaiko hazvisizvo saka hurumende yekunoku toda kuti izive kuti no zviri kuitika kuzimbabwe zvakasiyana nezvavari kutaura
saka imi matanho apiwo amuri kuita kunze kwekuratidzira pamuzinda wezimbabwe nekuratidzira vakuru muhurumende yezimbabwe vanenge vauya kulondon zvii zvamuri kuita kuti musvitse zvinyunyuto izvi kuhurumende yebritain
so far tanyora zvinyorwa zvakati o zvinoenda kunumber 10 mapetitions tichivatsanangurira kuti zvii zviri kuitika kuzimbabwe tichivatsanangurira kuti nei pasina chiri kubudirira kuzimbabwe hurumende yedu haina basa nevanhu vane basa nevanhu vavo vavanenge vachiisa muzvinzvimbo ivavo saka ndo zvatiri kuedza kuti hurumende itinzwe kana yatinzwa yotibatsira kuti igadzirisa nevatungamiriri vekuzimbabwe
ndiani anga akaronga kuratidzira kwamaita nhasi uku
kuratidzira uku kwakarongwa nediaspora vana vekuzimbabwe nekuti mukatarisa kuno kudiaspora kune mabato akati wandei kune iyo izoro yedu kwoita ro kwoita iyo mdc pachayo but vana vezimbabwe saka taronga tiri vanhu vekuzimbabwe hatina kuronga tiri kuti ibato rakati hatino ngatibatanei tiende tinoratidzira zvichemo zvedu kuchatamhausquat kwavari
avo vanga vari mumwe wevakaronga kuratidzira uku uye vari mutauriri wesangano reZimbabwe Human Rights Organization vaKingston Jambao vachitaura vari parunhare vari muLondon naJonga Kandemiri weStudio 7. Munyoro wekanzuru yeBulawayo vaChristopher Dube vanoti vari kukumbira ruregerero pamashoko avakataura nezuro apo vainetsana nemutevedzeri wameya weguta iri vati Nashe Kambarami. Vaviri ava vakanetsana mushure mekunge vakambarami vatora matanho ekumbomisa vaDube basa vachivapomera mhosva dzakati kuti asi kumiswa basa kwavaDube kwambosendekwa parutivi nameya weguta vaSolomon Muguni avo vari pazororo avo vati mhosva dziri kupomerwa vaDube dzitange dzaferefetwa nemazvo. VaDube vari kubuda muvhidhiyo iri kutenderera vachituka vakambarami vachishandisa mashoko asingatarisirwe kubva kumunhu mukuru akaita saivo. Asi vaDube vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti mashoko avakataura nezuro aive akonzerwa nekutsamwa uye vari kukumbira ruregerero kumhomho yeZimbabwe nepasi rose iro rakanzwa mashoko avo nezuro.
Haiko zvino zvinhu zvatofamba zvazvo munhu aitanda kuindezi yakati suspenda. Ane masimba hundi suspenda nini sasitambula kijimeya. Endi meya wanga sipo chete kuma zwa mairi. Endi adizi kutika ima nyiru achini. E meya wa sipo for 2 days only kuti doso sarandiki suspenda. Uye zee wakande mili kusasenda tambula kimono mkuru. Awa kusuguru uti ngangoti haa. Akanganza kareku kusasenda. Ati zizi nakanga nisa ulongo mtapkana utata ule kutindo. Akanganza zizi.
Tarisawo maumbirwo akaitwa kanzuro yenyu muri wemapato akasiyana here nevakakunyorerai tsamba yekukumisai basa
ivo ndo vanofungidzira kuti nini zvinove rimwe bato because ndirivo veterani inini ende vanhu kazhinji vanongoti maori uveterani ndezvarupf ende ivo ndevemdc ende inini constitutionally as a public servant handina tiri randiri
Taona opa neimwe video iri kutenderedzwa pamadande mutanda apa. Muchitaura mashoko asinga taurike pamhepo uye kutaurawo muchityisidzira ivo vakambarame muchitaura nyaya kuti munovaura. Mungataura chii pamusoro pemashoko?
Aiwa akanyemire ndoda kunyatso kumbira vagari vemuZimbabwe kunyanya vagari vemuZimbabwe kuti ndokumbira ruregerero. Zvimwe zvinhu zvinoitika kana uchinge watsamo. Watazirwa unoziva kuti kwandiri nechirungu ndingangoti extreme provocation because ndaiziva kuti munhu uyu haana simba rokuuya kusvika kwachiita seizvozvo ende kuuya kwavakaita sasitifadza zvasingakodzeri kuti vaita zvavaita zvaizvo waratidza kusandirespekta sori hangu kuti ndakazotaura mashoko akadaro ari tribal akodzeri many shona friends most of my working life has been in Harare. Ndakachengetwa ikoko nemashona chamari dzangu kunyanya mashona ipapo ndokumba kuregerera ende ipaka kuti ndinokuwira ndaitotaura zvangu zvokutsama zvaizvo zvinoti kuti I wish to harm you ipapo ndinokumbira kuregerera kuvagari veZimbabwe nekugrawo in particular nekwamuri vashamarari.
Saka nhasi makwanisa kuenda kuhofisi here kunoita basa renyu semazuva ose?
Nhasi handina kutomboenda kubasa ndinapedza mose kutatanzira pedo saka handina kuinda ndichibva ipapo ndobva ndabuda kunze kwedhorobha kusipane zvimwe zvinhu zvandaimhanyira zvava zviri important.
Munyori wekanzuri yeguta reBulawayo vaChristopher Dube vachitaura vari parunhare vari muBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Jonga Kandemiri weStudio 7 abatawo vakambarami kuti tinzwe divi ravo.
Chokutanga chandingataura ndechekuti mutemo unoti chii? Section 104 yeUrban Council Act inoti zvo whenever the office of mayor is vacant or the mayor is absent or incapacitated, the deputy mayor shall perform the functions of the mayor in terms of this act, section 104, or any other resolution of the council. So, you know, when we do these things, gender strategy should come to them. If you are absent, the mayor is not a person, is an office. So, when I'm in office, if someone is on that leave or sick leave, or they are incapacitated and I'm in office, I can make any decision. That is why I was elected the deputy mayor. That's why I'm saying, as you know, the mayor right now is out of the country.
Saka, vazonyora tsamba yekuti vadhube vadzosero pabasa ndiani?
And it's really because he's out of the country. I don't know if how that letter came. I don't know what happened. But I'm in office. I've been acting. And yesterday, actually, the same town chief that we're talking about introduced me as the acting mayor. So he knows very well that I was actually acting, the acting mayor. No, Basarang, I'm not an ordinary councillor. Basarang, I'm the acting mayor in the event that the mayor is incapacitated.
Saka tingati here danu ramakaita nezuro rekumisa vadhube ndori chiripo iye zvino pamutemo.
If you read Urban Council Act Section 139, hapana painotaura kuti even if ndamususpenda, hapana painotaura kuti ndokwanisa kuuplift that suspension. Inini wacho akamususpend until I report to council. That is very clear. Ndozvinotaura mutemo.
Tiri kunzwa uye zvino muri pamapurisa. Mungatudza kuti muri kuitepo?
Tiri pamapurisa. The same town clerk, I think, maona video that was circulating where he was promising and insulting and swearing in a zoo. Achiti, I will kill you. Nasi, atuma vanhu kuti vauye kuzotifaita where we were going to hold our meeting, a special council meeting. So he sent people to come and disrupt. Vakapinda machambers. They broke inside and they were beating up councillors.
Mutevedzeri wameya weguta reBulawayo vatinashe kambarami vachitaura vari parunhare vari muBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, vamwe vagari vemuBulawayo vamboratidzira senzira yekuratidza kusafara kwavo nekumbomiswa basa kwemunyori wekanzuru vaChristopher Dube. Asi meya weguta reBulawayo vaSolomoni Muguni vange vatosendeka parutivi kumbomiswa basa kwange kwaitwa vaDube vachiti patange paferefetwa mhosva dzavari kupomerwa. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vagari varatidzira ava vaimba panze pesitro kwekanguva senzira yekuratidza kusafara kwavo nekumiswa basa kwavadhuve, asi mushure menguva diki vanhu vavazobva panzvimbo iyi apo mapurisa anomisa mhirizhonga ange asvika. Asi muchiziviso chanyorwa naChamber Secretary Amaisi Kangele Zhou kumakanzura kusanganisira vatinashe Kambarami ava vakafano bata chigaro chameya pamwe nekuna ivo vadhuve meya Mguni vati vadhuve vanofanirwa kudzokera pabasa nekukasika kuitira kuti basa rekanzuro rifambe zvakanaka. Nezuro vakambarami vaive vanyora tsamba kuna vadhuve vachivati vambomira basa vachivapa mhosva yekutadza kuita basa nemazvo kunyanya panyaya yekushayikwa kwemvura. Asi vamuguni avo vari kunze kwenyika pari zvino vati vanoda kuti panyatsonyorwa gwaro rinoratidza mhosva dziri kupomerwa vadhuve pozoitwa ongororo izere. Taedza kunzwa zvizere kubva kuna amai Zhou asi vanzi vari mumusangano. Tabatawo gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo asi vati vange vachitopindawo mumusangano wekuti vanzwe pamusoro pedambudziko remvura muBulawayo uyewo nyaya yekumbomiswa basa kwavadhuve. Mune imwewo nyaya vamwe vatapi venhau vapinda mumusangano wekuziva kuzvichengetedza kwavanofanirwa kuita kana vachiita mabasa avo ekutapa nhau uyewo kuziva nezvekuvandudzwa kwemitemo yakasiyana siyana ine chekuita nekutapa nhau. Musangano uyu wakokwa neveMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Chapter kana kuti MISA. Mumwe mutapi wenhau Tanaka Murewa audza Studio 7 kuti aona musangano uyu wakakosha zvikuru.
Knowledge yatapiwa nhasi yanga ichitidzidzisa kuti unogona kuti unyore chero chaunoda kunyora as long as zviri zvinhu zvinenge zvisina kutarana nemutemo wemuZimbabwe, asi une kodzero yekuti unyore nekuti ndobasa redu ratinoita. Saka i workshop ya yanga yakakosha chaizvo nekuti yatisimbisa kuti tishinge pakuita basa redu.
Mumwe zvemutapi wenhau Jeffrey Muvundusi ati musangano uyu wauya panguva yakanaka sezvo pane mashoko anogara achibuda nguva nenguva ekushungurudzwa kwevatapi venhau mubasa ravo.
Izvezvi munyika munenge musina kugadzikana kana tichitaura nezvepolitics. Saka kana kwakadai zvoreva kuti nesiwo vatapi venhau tirivo mundima imwe namapoliticians tinokwanisa kusangana nezvinhu zvakadaro. Ndosaka ndati yauya nenguva yakanaka.
Mukuru wezvekufambiswa kwemabasa musangano remisa Vanyasha Nyakunu vati chinangwa chemusangano uyu change chiri chekubatsira kuyeuchidza vatapi venhau kukosha kwakaita kuti vazvichengetedze uyewo kukurudzira vatapi venhau kuti vave pamberi pekuona kuti mitemo iri kuvandudzwa inovandudzwa nenzira inochengetedza kodzero dzeveruzhinji.
Ndinenge chida kuti vatapi venhau vange vaine ruzivo rwakakwana nenyaya yemitemo iyi vachishambadzawo panenge paine zvakanaka potaurwa panenge paine patiri kuti apa pasati paita zvakanaka pachibudiswa pachena.
Hurumende iri mushishi kuvandudza mitemo ine chekuita nekutapwa kwenhau kusanganisira mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act IPA. Pamutemo uyu pachabuda mitemo mitatu inosanganisira Freedom of Information Bill pamwe neZimbabwe Media Commission Bill. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wemauto ari kutonga muSudan azivisa paterevhizheni yehurumende yemuKhartoum kuti hurumende yemauto ari kutonga yakamisa hurongwa hwekuedza kubvisa hurumende pachigaro. Teki yatambira zvombo zvemuchadenga zvekutanga zverudzi rweS-499 kubva kuRussia mushure mekunge America yakuridzira zvakasimba kuti Turkey ibude muhurongwa hwekutengeserana zvombo neRussia ichiyambira kuti Ankara inogona kutemerwa zvirango. Vapoteri vanorarama neHIV AIDS vanogara paDuku Refugee Camp muBotswana vanoti shure yavo ndeyekuti hurumende yeBotswana isadududza shure mukovapa mapiritsi emaARVs pachena kana hurumende yeAmerica yamisa chirongwa chayo muna Gunyana gore rino. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Kuburikidza nechirongwa chemutungamiri weAmerica chePresident's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR, vapoteri vakawanda vanorarama neHIV and AIDS vanga vachipiwa mapiritsi emaARVs pachena paDuku Refugee Camp iyo iri kuChamembe kwakadziwa kuchimabvazuva kweBotswana. Asi ndokuda kwekuderedzwa kwemari inoshandiswa nehurumende yeAmerica mukupa vanoshupika, chirongwa chePEPFAR chiri kumiswa mumwedzi waGunyana gore rino. Vanona nezvekuburitswa kwemashoko kumuzinda weAmerica muBotswana vaEfraim Curing vanoti chokwadi kuti America ichamisa chirongwa chekupa vapoteri mapiritsi amuna Gunyana nokuda kwekuti homwe iyi haichina mari. Asi munyori mubazi rinoona nezvekudzirwa kweBotswana vaVictor Paledi vanoti hurumende yeBotswana ichaenderera mberi ichipa vapoteri ava mapiritsi.
Under HIV treatment, care and support, the United States President Emergency Fund for AIDS Relief, PEPFAR, continues to fully fund ARV clinic in Dugui.
Pasi pechirongwa chekubatsira avo vanorarama nechirwere cheHIV neAIDS, chirongwa chemutungamiri weAmerica chePresident Biden's Plan for HIV Relief, chichiri kubatsira varwere ava kusvikira mumwedzi waGunyana gore rino. Kubva mumwedzi waGunyana gore rino, bazi rangu rezvekudzivirirwa kwenyika ino richatora urongwa hwekupa vanorarama nechirwere cheHIV AIDS mapiritsi pachena. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chisina kudomwa nezita racho chinoti hurumende yeBotswana inofanirwa kuenderera mberi nendima iyi kuitira kuti vanhu vararame kwenguva refu.
Kuri raiti kuti vabatsire ruzhinji reZimbabwe, nekuti kana vakasapa vanhu mafree ARVs vanofa. Bheta kubatsira ruzhinji reZimbabwe, nekuti vakasiya kubatsira ruzhinji vanenge vachiuraya nyika. Bheta kuti vabatsire vanhu vararame for the future.
Chizvarwa ichi chinotova vanhu vakawanda vakapera kufa kana Botswana ikasadzadzikisa chivimbiso chayo chekupa varwere mapiritsi sezvaiitika kusati kwava nechirongwa chePEPFAR.
Vanhu vaifa pakanga pasati pane treatment, pakanga pasati pane dhona rakaraisa maARVs. So vanhu vakambofa nehuwandu, but since ARV yakatanga 2009, so stable. As long as munhu achiaccepta kupinda mutreatment, hakusisina ndufu dzakawandisa.
VaSamson murefu avo vane makore 12 vachirarama neHIV, mumwe vanofunga kuti hurumende yeBotswana ichakundikana kubatsira vanoda maARVs zvikuru vapoteri.
Tongotsveta panyasha dzaMwari kuti ivo vachaita icho chavazvimisira kuti vachachiitawo. Wakatarisirawo kuti wagara vachivabatsirawo ne 10 years vachibatsira nyika pasina icho chinonzi hanzi pamboshota mishonga.
Nyanzvi munyaya dzemitemo nekodzero dzevanhu vaKenneth Mondiwa vanoti vapoteri vanogona kuendesa hurumende yeBotswana kumatare edzimhosva kana ikatadza kuvapa mishonga yavanoda.
Kana wavimbisa munhu tozofana ne contractor yewano chikoro, voti ndapo allowance, this is the contract for this year. Kana government afaila, unoona paine mastrike yewano chikoro kuti aiwa wachikwimbisa kuti uchanditora for 4 years course, manje wafaila kundipa allowance yangu kana wandipa monthly kabago. So one is a government who caught you, it's a master, because you need to write a writer in your entire.
Kusati kwaparurwa chirongwa chekubatsira vapoteri nemapiritsi emaARVs zvekamu makumi masere kubva muzana zvendofu dzaiitika muDukwi zvaikonzereswa nechirwere chemukondombera. Dukwi refugee camp ine vapoteri vanobva kuZimbabwe nedzimwe nyika dzakaita seNamibia, Somalia, Burundi neDemocratic Republic of Congo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Chikwata chenyika chemutambo wenetball chemaGems nhasi masikati chashamisa pasi rose nemakundiro achaita Sri Lanka mumutambo wacho wekutanga wenetball World Cup watambirwa kuLiverpool kuBritain. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chikwata ichi chadadisa zvikuru mushure mekuruva Sri Lanka 79-49 mumutambo wacho wekutanga we-2019 Vitality World Cup muLiverpool, England. Nasi masikati kokunda uku kwavhurira maGems mukana wekuendera mberi nemakwikwi aya. Tiri kunyanyofadza veruzhinji matambiro evasikana ava ayo avasiya vaine mapoints 30 kudarika Sri Lanka iyo iri pachinhano chemakumi maviri pasi rese. Kukunda uku kwasimudza manyukunyuku muZimbabwe. Mumwe muteveri wezvemitambo vatatenda makazvo vachiti vari kufara zvikuru nezvaitwa nevatambi ava.
Ndikunzwa kufara zvekuti zvinezvi wakutopinda munext round. Ndikuona tichienda mberi, tikuona chikapu ichi tichidzoka nacho.
Muongorori wezvemitambo vatinashe museti vanoti maGems anofarira kutendwa zvakasimba nezvaaitira nyika izvi.
Vasikana ava varatidza kutoti bhora ravo riri raiti pane revarume, asi tinoda kutoti tisaita zvokuvanyima mari sezvakaitwa kumaWarriors. tichitoda kutoti vatotendwa kubva kuna president ne anything in kind.
Studio 7 haina kukwanisa kubata vari muhurumende kuti tinzwe nezvekukunda kwemajems. Asi varulenz wekwete avo vanotevera mutambo wetsiva vanoti izvi zviri kuratidza kugona kwevanhukadzi mumitambo yavo panguva iyo vanhurume vari kutatarika.
Chikwata ichi chaita zvinofadza zvikuru kunyanya tichikombera nezvakaitwa nemawarriors. Zvinoratidza kuti vakadzi vanhu vanoziva masports kuti kudarika vamwe vanhu vechirume.
Kukunda uku kwasimbisa mukana weZimbabwe wekuenderera mberi kusvika munharaunda yechipiri zvisinei nezvichabuda mune mimwe mitambo yasara. Zvikwata zvitatu kubva mugungano iri iro riri kusanganisirawo Australia neNorthern Ireland ndizvo zvinobudirira kuenda munharaunda yechipiri. Zimbabwe iri kusangana neAustralia mangwana ichizopedzisa mitambo yayo yemugungano iri neNorthern Ireland nesvondo apo ichaziva kuti yasvika papi nehondo yekutora mukombe. Mumwe mutambi wechikwata ichi Messi Mugwadi ane chivimbo chekuti vanosvika mufainari chete.
Tinosvika kufainal sezvo takambokwalifaya kuenda World Cup zvoratidza kuti we are very good.
Kukunda kwavaita Sri Lanka uku imwe peji munhoroondo yemutambo muZimbabwe sezvo akakarike kutanga Zimbabwe ichikwikwidza mumakundano eWorld Cup aya. Kukunda uku kuchabatsirawo zvekare kukurudzira zvimwe zvikwata zviri kumirira Africa makwikwi aya, South Africa, Malawi neUganda, uyezve kubatsira kusimudzira mutambo weNetball kumba muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Nasi pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei icho tinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nasi tiri kutiwo nasi ndezvedu tiri kuibika ipo pano hangasa tichiona kuti vasikana vekuZimbabwe majems nasi vadadisa paLondon apo paLiverpool apo vanga vari kutamba pamutambo weNetball World Cup. Taona vachirakasha vachidya uyezve vachikunda chikwata cheSri Lanka 79-49. Aiwa saka nhasi ndo zvatiri kutaura ipo pano.
Hallo Mari.
Aiwa tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Kutaura namukoma Tawana ndiri kuSouth Africa.
Taurai tinzwe.
Ndatakazva kungokorokoteza vasikana vedu vakwanisa kukunda pamutambo wava.
Ehe.
Hallo.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naJosiah Mandishona ari kuGweru.
Ehe, taurai tinzwe, muri kunyatsonzwika paGweru apo.
Haini hangu ndinotanga kukorokotedza vasikana vadadisa vekwedu avo.
Ehe.
Makadiko tete Marvelous.
Aiwa tiri wadi, makadii ikoko?
Hangwa ndirosimba kutaura namufundisi moyo.
Aiwa mufundisi moyo, ndimi makatisimbisa muchisimbisa vasikana ava veMajems neZuro. Taurai tinzwe, mudzimai wenyu ari padhuze here tisati tataura nemi?
Ndiri kuda kuenda service amai ava vari kuumba vari kufarozwa. Aiwa chekutanga samufundisi moyo ndirofara zvikuru kuti ndana katarisa mutambo yose miviri weZimbabwe neSri Lanka weAustralia neNorth Ireland. Zimbabwe yaita zvinhu zvashamisa nokuti vanhu vanga vari mustadium vanga vachimba yave nyama yekugota baya wabaya chingonzi Zimbabwe. Zvaita Zimbabwe yaita zvinhu zvinoshamisa zvikuru nokuti netball kunyika yedu iri mutambo unotorwa pasi nevanhu vakawanda. Saka zvaita nyika yedu yeZimbabwe yagona zvikuru, tafara zvikuru semunhu akakura achiteerera achifamba namadzimai vachiri musikana ndichiona zvenetball. Saka zvaita nyika yedu ndinoona ichikunda nokuti kuwana kuwina kwaita score ya 79 ne49 paita kutamba neAustralia ndoda kuti vagone kusimba nokuti pananga chiona Australia neIreland. Ireland yanga isingagoni kutamba defend Ireland yanga yakapusa roga roga bhora raiwana Australia yainga ichigowesa yakanga ichigowesa. Saka ndoda kuti Zimbabwe yatamba neAustralia ngaive inogona kusimbisa defense akasimba zvikuru kuti ife bhora ravanobata vagone kwano kumwisa. Ndinoona Zimbabwe yechipedza zvakanaka ichienda mberi.
Ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa muchirongwa chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika kuzvizvara zveZimbabwe kwese kwazviri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Anokuoneka ini mfaro manerano, ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
La Studio 7 ngolwesihlanu kuNtulikazi 2019 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje abantu abadabuka eZimbabwe bagijimisa umnumzana Sibusiso Moyo umphathi intambo wobona ngezobudlelwano lamanye amazwe kweleBrithani umeya wedolobho lakobulawayo usebuyisele umabhalane emsebenzini kulandela ukumiswa kwakhe umsebenzi ngumsekeli wakhe umnumzana Tinashe Kambarami. Amantombazana akumncintiswano wemidlalo yeNetball World Cup anqoba ele Sri Lanka.
Izolo bangithi amantombazana othazo sasithembise ukuthi sizowina ende badlale kahle kakhulu kakhulu ende banqobile so sasithembile ukuthi bayaqhubela phambili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umeya wedolobho lakobulawayo usebuyisele umabhalane emsebenzini ukulandela ukumiswa kwakhe umsebenzi ngumsekeli wakhe umnumzana Tinashe Kambarami obemethesa amacala ambalwa agoqela elokuthi wehlulekile ukulungisa uhlupho lwamanzi. Umabhalane lo omkhulu wekhansila ngumnumzana Christopher Dube. Umeya umnumzana Solomon Guni utshele umphathi wenhlelo ezijiyeneyo unkosikazi Sikhangele Jowu ukuthi alobe incwadi evela eveza ukuthi umnumzana Christopher Dube kumele abuyele emsebenzini ngoba kamiswanga umsebenzi ngokusemthethweni. Incwadi elotshwe ngunkosikazi Joe iveze ukuthi umnumzana Mgoni kakuthakazelelanga okwenziwe ngumnumzana Kambarami. Uthe umnumzana Kambarami wenze iphutha ngokumisa umnumzana Dube umsebenzi. Untingamile inkomo eStudio 7 ukhulume lo mnumzana Dube oxolisileyo ngenhlamba ayikhihlizileyo ngesikhathi enikwa incwadi yokumiswa umsebenzi izolo. Uthi ubengekho emsebenzini namhla kodwa ukhangelele ukuthi uzabuyela ku-counseling omvulo.
Akula mntu ongaphambanisisi njalo mina ngikhokhela idorobho elama-department lama-section amaningi kulezinto ezenzakalayo yonke indawo akungeke ukuthi nxa ngento yonke engayenzala kuma-section kumama-department sokuthiwa sengonile into eqakatheleyo ukuthi into liyena nxa ngaso ngibonile ukuthi kulento enje ebonakeleyo ngibambe njani yikho lapho icala lami elingaphuma khona zonke izinto lezi ezikhulunywe laphana kuthiwa ngamacala akulalutho nje ngizikhohlwele ngizaphendula okuzasukisa abantu bonke ngiyathanda njalo ukuxolisa ilokhu zenye abalaleli ilabantu beZimbabwe ibuye kakhulu abantu bakobulawayo ukuthi sise sikhuluma laphana kulamaphimbo waphuma amanye amagama angayisiwo amanye amagama angakhuba abanye abantu ayisikho ekade kufisa wonkana bebuye kuzonda ngoba ngikolonjiwe kakhulu.
Ye, yikho ebengisiza khona khonapho babadube ukuthi hayi iofisi oyiphetheyo ungumuntu omdala umuntu ohloniphekayo shiwa inhlamba yonke leyana.
Hayi baba njoba nthilo nje ngathi ngikolonjiwe hayi ngiyaxolisa futhi njalo ebantwini beZimbabwe ngoba iZimbabwe yinye ukuthi iofisi yami ikhanya isiphuma into enjani hayi asotheki into eyangisayo kakhulu kodwa ngithemba abantu labo bazazisisa ukuthi ivela ngaphi njalo ngingikolo nje okunganani.
udaba lokukhethana ngemihlobo obukhuluma ngalo esingathi inketha bechavi ludaba olukhona yini kobulawayo kukhansili yenu?
Baba, inketha bechavi vele ngekuyiswele, kodwa into eqakathekileyo yokuthi sizame nje ukuthi siyiminimize. So sesikhuluma nje emvini wedoda, abantwana bayakhethana kunaso afana. Manje-ke xa sesikhuluma ngento emhluku, omunye umuntu uzile egwanda, omunye umuntu evele emrewa, hhayi lokhana kukhona baba. Singasuka lapha omunye evele egwanda, omunye evele emrewa, xa sesifika ngale sese-UK kumbe emelika khona ngale siyabambana thina ngoba sivele eZimbabwe sibandlulile abanye. Alokukhona kodwa njengabantu abafukileyo kumele siyale lo mkhuba onjalo.
Lo mnumzana Christopher Dube umabhalane wedolobho lakobulawayo ubexoxa lo ntungameli inkomo ekobulawayo. Umayikhove we-Studio 7 uxoxa lo mnumzana Kambarami ngalolu daba.
Okokuqala ukuthi sibe kwazi ukuthi umsebenzi kadeputy mayor ngowani. Ungabala ku-Urban Council Act Section 104, it's very clear, it reads functions of the deputy mayor whenever the office of the mayor is vacant or the mayor is incapacitated or failed to act, the deputy mayor shall perform the functions of the mayor. So right now I'm the acting mayor and I've made a decision. Ungabala futhi ku-Section 139 ku-Urban Council Act, iyatsho futhi umeya may at any time suspend the town clerk on grounds of misconduct. So konke lokhu esikhulumayo ngikwenze ngokusemthethweni.
Njengoba umnumzana Dube uthi nguye osaphethe isikhundla sokuba ngu-town clerk, kumele kwenziweni ukuze udaba lolu lulungiswe?
Kumele siyehlala njenge-council, njenge-council singahlala njenge-council, ama-councillors azasetha i-inquiry ukuthi ekhangele ukuthi ama-allegations lawa which were laid against town clerk ngaweqiniso yini, amacala lawa abhaliwe wawayenza yini, amacala lawa abhaliwe uyawavuma yini, and then we map way forward. Sesingavumelana ukuthi amacala akhe lawa uyaxolelwa kumbe uzafayindiswa kumbe uzayenzani. Wonke amacala nase siwakhangele kwa-investigate ukuthi ngokweqiniso yini konke akwenzayo.
Lo mnumzana Tinashe Kambarami umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo obekhuluma lo Mikehove we-Studio 7. Ukuze sizwe ngodaba lolu sixoxele igqwetha elilwela ilungelo loluntu umnumzana Machoba Nancube otshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi umnumzana Kambarami wenziwe okungekho emthethweni.
Umthetho o-Section 139 of the Urban Councils Act ubeka kahle ukuthi uTown Clerk angamiswa umsebenzi ngusodolobha. Lapha nxa sikhangele ubulawa usodolobha ngubaba uSolomon Mkhunu, akula omunye umuntu ovunyelwe ukuthi amise umeya umsebenzi. UKambarami ungi-acting mayor kalawo amandla okuthi amise umeya umsebenzi. Ngakho ukumiswa kuka-town clerk umsebenzi akukho emthethweni.
Singathi-ke siyabona incwadi esilotshwe ngu-chamber secretary esithi hayi vele u-acting mayor kenzanga kuhle, kambe ubona ngazani ngabe bekubeke kuhle khonokho?
Bakubeke kahle kakhulu, ngoba u-acting mayor kalawo nalawa amandla usebenzise esingathi ngamandla angelawo.
Siphinde sabona njalo-ke kudaba lolu u-town clerk yena ngokwakhe engani uthethisana-ke lo mnumzana Tinashe Kambarami. Emthethweni kuyabe kubekwa njani khonokho nxa kule nhlamba eziphongo kithizwa kangaka?
Okwenzakeleyo ukuthethiswa kwabantu ngu-town clerk yinto engekho nje, yinto engekho emthethweni. Ngibona ukuthi nxa sibona ividiyo le ekhona ku-social media, kungabe kuyinto eyenziwe ngoba ezithole exhotshwe elihlweni yilaba abantu. Kambe nanzelela ukuthi abantu abangelamandla nxa bengabuya bekuxotshwe ofisini, uzama ukubatshela ukuthi hhayi, melelani umeya, umeya nguye ofuza ukuthi axoxisane lami nxa kuyukuthi kukhona engikuphambanisileyo. Uthola abantu sebesuka beku-accuse of i-corruption. Ngibona ukuthi ufakwe ekhoneni wacina laye eselahleka esethethisa okungikho emthethweni okungaqondanga. Ngokunanzelela kwami kufuze ukuthi axolise.
Lo ngumnumzana Machoba Nencube igqwetha ubexoxa ecingweni le-Studio 7. Kusenjalo izakhamizi zakobulawayo zitshengisele kulelo delobho namhla kulandela ukumiswa umsebenzi kukamnumzana Dube ngumnumzana Kambarami. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abakunhlanganiso ezichiyeneyo batshengisela besithi uKambarami kalandelanga umthetho ngakwenze umeya umnumzana Solomon Mguni ekukhefu. Omunye wabasole okwenziwe uKambarami ngumnumzana Ambrose Sibindi owenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Okwenzakala koBulawayo sikunanzelela ukuthi sizwa kuthiwa uTown Clerk usemise umsebenzi emisa ngudeputy mayor. Sibona ngathi kulento engaphathwanga kuhle lapha ngulo deputy mayor. Okokuqala siyananzela ukuthi nxa kulezinto okufanele uTown Clerk azilungise kumbe kulama allegations okuthi le cala lenzileyo, thina siyakukholwa ukuthi bekufanele kube lama investigations engakasuspendwa kumbe anganikwa ama-charges la anikuwe. Asikungazuzeki ukuthi nxa udeputy mayor sale ebamba isikhundla mahlahla jikijele othanda uTown Clerk engamele into zenziwe kuhle. Ligali bazaba le-problem. Khathesi nanjeza kami isikolo ngathi into la ibanjwanga kuhle. Lanxa uTown Clerk singathi le cala mbekalacala kodwa indlela okwenziwe ngayo isikolo ngathi hayi akubanjwanga kuhle.
Umnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association uthi iphutha lekhansili lenziwa yikuthi nxa kulokhetho abantu bakhetha ibandla lombangazwe hathi abantu abangenza umsebenzi oqotho.
Mina nangana ukuthi inkinga esiyibona eBulawayo City Council ibangelwa indlela abantu abakhetha ngama councillors ukubambanisa ukhetho lwezabelo i-local government lokhetho lokamongameli labalunga edale parliament wenza ukuthi abakhethayo bangakhangeli ukuthi ngabantu abalomsoco yini abamele bawamele ekhansili ngokunjalo ke bavotela bekhangele ibandla obangela ukuthi kuvotele nje ingcekeza yonke ongayikhangela. Yikho sibona kusenziwa sana umshado wezinja ekhansili kungoba abantu bavote bekhangele ngabandla ezombosa kulokuthi bakhangele abantu abavotela ukuthi ngabantu abazasebenza kuhle yini abakwazi ngokuphatha uzulu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo obe ngomunye wabatshengiselayo kuma ofisi kamsekeli kasodolobho uthi bafuna uKambarami ahambe.
Thina sifuna ukuthi sizwe ukuthi atibala amasela la abuya ezohlukumeza abantu bakithi kibo sebeqedileni okuluhlupho. Yike sifuna ukuthi sikwenzele ukuthi bekuhambe beyelungisa kibo. Umuntu uKambarami ehambe kibo. Kasifuna ukuthi sikhulume okulungu ngoba uma sebesidelela kanje kuhle bekibo. Thina kasikaboni uhlupho.
UKambarami utheke nelisi ukubambeka lamhla ukuba atsho umbono wakhe ngalokhu okwenzakeleyo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the voice
of America. Umphathintambo wezangaphandle kwelizwe umnumzana Sibusiso Moyo lequla lakhe bachayiwe bathethiswa bathelwa ngamanzi ngabalandeli benhlanganiso beye MDC esigodlweni seNgilandi eLondon. Okuningi ngalolu daba asikuzweni nentathela izindaba yethu Ezra Chisa Swanda okhonale eNgilandi. Yebo ke siyakwemukela ukuhlelo Sibana.
Ngiyabonga kakhulu Sithandekile, unjani wena?
Hayi siyaphila, ungasichasisela nje ukuthi kanti kwenze njani lapha kumphathintambo ubona ngaphandle kwelizwe.
Umphathintambo Sibusiso Moyo belapha ke-England kule ndawo kuthiwa kuse-Charter House labe befika khona ekhuluma ngombiko wakhe wezomnotho ukuthi eqeda-ke khonapho ukhuluma ngomnotho elequla lakhe kulandela ku-Permanent Secretary we-Information ubaba uNick Mangwana lezinye iziphathamandla zikahulumende bephuma-ke kuleyo ndawo okusenzela umhlangano. Bahlangana-ke labakhankasayo laba-ke abatshengiselayo be-MDC ngakho bahambe bavimbezela imota bathi bafuna ukwazi ukuthi-ke inkokheli zabo zibotshelwani, zivalelelwani, abamabandla aphikisayo bavalelwa. Ngakho-ke ilungelo loluntu esingathi ama-human rights ayaphambili eZimbabwe, ngakho yenifunani we-England aqaliseke ukuzama ukuthi bambambe laba-ke abayiomlondolozayo basebe imfuqela emoteni baseqasa ukuthela ngamanzi bejikijele bekhuluma inhlamba zonke zomhlaba. Kodwa-ke imota bathe bayivimba yafika imota le yabaleka laye. Ngikhuluma kunjenje ngilinde ukuthi ngikhulume laye lapho uba ku-SB Moya.
Ye, kodwa kungabe kuphazamisile yini le inhlelo zakhe kumbe uqhubekele phambili ngalokho abekulandile?
Ebeseqedile lapha ne-Chatham House uqhubele phambili lokho akulandile. Sizothi ukuba ema-ofisini kahulumende walapha eBrithani okwamanje ngilapha-ke endlini emzini kalomela iZimbabwe kwele Brithani uphakathi ukhuluma nabantu lezi zalwane zeZimbabwe ezingafika-ke i-200 kunjenge ngiphakathi lapha ngiphumile ukuthi ngikhulume lawo ngifuna ukuzothi ukukhuluma ngani uthi ufuna ukuzokhuluma labantwana bezimbave ngikhuluma njenge kulabanye abathengisela phandle kulaba lodozo umthetho amapolisa laseBritani aphandle kwalapha embassy.
Ye, kodwa khona iChatham House ngabuzwile ukuthi ukhulume ngani kumbe labo lokuthi labo abakade bephandle betshengisela bona bakhulume ngani.
Uthe phakathi lapha nokukhuluma ngezomnotho ukuthi iZimbabwe ke siqalisa ukuthi ibone ukutshintsha ngemva kokubana kufakwe imali yeZimbabwe sokumisa ukusebenza kwe-dollar zaseMelika. Ngakho ke uthi yena iZimbabwe sikhalela ukuthi ke iphenduke njalo ke ukhalela iZimbabwe lokudlelana bayo namazwe omhlaba ikakhulu ke European Union izaqhubela phambili. Wasebuzwa ke ngabantu ukuthi ke kungani ubaba Jobs Khala lo valelweyo ngalesi sikhathi ngendaba ozama ukugqinqula uhulumeni kamnangako ukuthi kuhambe njani. Yikho lapho ke aphendule khona athi umuntu umthetho ubhaliwe phansi ukuthi ke kawukhulumi njalo.
Yebo ke labo ke abakade betshengisela ke phandle lapho eChatham House bona bebesolani kuyini abebekukhuluma besithi bakufuna.
Abakhulumayo bathi khona uLandeni lapha yena behlukuluza abantu bakhala ngokuthi abalandeli benhlanganiso eziphikisayo ikakhulu iMDC abavalelweyo kabakhululwe. Indaba kade beqinqosela ngayo abakhala ngayo kakhulu ukuthi ukuvalelwa kaJobs Khala ukuthi kungani incitshe beyincitshe uhulumende kumbe akhosi eZimbabwe esala ukuthi ke athoniswe ngaphandle. Kukhulu kathi ukulisana lakho kakhulu bechinga ukuthi lizofundani kulapha eBritane linalisazi leyona ekhaya ngoba lezenze ngani ngabantu abalungileyo.
Hayi, siyabonga ke ukusixoxela okwenzakaleyo khona ngapha.
Ngiyabonga kakhulu.
Leyo ke bekuyintathe izindaba yethu Ezra Chisa Spanda oseNgilandi. Live Talk namhlanje sixoxa ngokuhlele umnumzana Sibusiso Moyo eBilithane okubhekane lomabhalane wedolobho lakoBulawayo kanye leqembu leZimbabwe Netball elinqobe eSri Lanka kumdlalo weNetball World Cup. Thumela i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze sikuthinte ecingweni ungene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathi ntambo egatshalo ezisebenzi kuhulumente umnumzana Alexander Costa usetshiye umsebenzi. Ubikwa kaphathanga kuhle udaba lula umnumzana Jeffrey Epstein oweteswa icala lokudlwengula abantwana. Umhlabeleli owaziwayo R. Kelly usebotshiwe weteswa amacala okudlwengula amantombazana ambalwa. Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi isilolonga amalungiselelo ayo okutshengisela kuyona le inyanga isola ukubhidlika komnotho welizwe osokubangele ukuthi impilo yezisebenzi ibe lukhuni. Lokho kwenzakala izisebenzi zikahulumende lazo zesithi zizatshengisela uhulumende engekela kwengezelela iholo ngesilinganiso esiphezulu. Ilizwe libhekane lokukhuphuka kwentengo yempahla, ukusilela kwamagetsi, amanzi, amafutha ezimoto okuhambisa, njalo inengi lithi aliyitholi imisebenzi. Sixoxelo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo ngalolu daba. Kesikhangeleke ezemidlalo. Iqembu lomdlalo webhola elokuqaga elimela ilizwe eZimbabwe kumdlalo yezizwe zomhlaba eNetball World Cup liphumelele emdlalweni walo wakuqala kulomncintiswano oqhutshelwa kweleBilithane. UEzra Sibanda sethulela lolu daba.
Iqembu leZimbabwe elaziwa ngegama elithi Gems linqobe eSri Lanka nge-79-49 emdlalweni sibaya sika Group A. bajabule kakhulu abantu akade bebukela umdlalo lo kanye lamantombazane eZimbabwe ngokubhuqa iqembu leSri Lanka. Kabasifanga ukukhuluma lentathe izindaba kusanda kuphela umdlalo lo. Ababukele umdlalo lo obudlalwa eLiverpool bajabule okumangalisayo. Omunye wabo Elvis Mpofu okuhlanganiswe ezemidlalo yeWarriors Club.
Izolo bangithi amantombazane ukuthi azasithembisa ukuthi bazowina and badlale kahle kakhulu and banqobile. So sesithembile ukuthi bayaqhubela phambili ngoba khanya ama-group stage sebedlulile sibili ngoba kufuna top 3. So sebewine first game sebele big chance yokungena phambili sibili. Next game badlala lama-favorites Australia kodwa ngendlela abadlale ngayo hayi ithemba labe Australia bethukile sibili babonile ukuthi hayi eZimbabwe ama-James Zimbabwe James asoo bazophunga ukudlula kalula nje. So sikhanya lo mdlalo omuhle kakhulu kusasa ngo-9 ekuseni.
Umpofu ukhuthaza abantu bonke ukuthi bathi gwaqa eLiverpool kusasa lapho iqembu elingqilana khona lele Australia.
Kumele sisapote kakhulu amantombazana ethu ngoba adlala kahle kakhulu bazaphinda futhi kusasa sibasapote bonke sonke ngesuke ngobuningi bethu. Kusasa i-weekend sibonke abantu abase-UK ababe bebuye kakhulu eLiverpool lweza ngole tikiti lobo ngala tikiti uzamaphandle sisapote kakhulu. Ngoba kusasa yi-very, very big game enkulu kakhulu sidlala ama-favorites Australia. So kumele sibasapote siwine ngoba sifuna ukubatshengisela ukuthi Zimbabwe James are here to win. Abayanga uzokwanisela kuphela ama-numbers.
Ilizwe leZimbabwe ngelinye lamanye adabuka kuze kwazi le-Africa akumncintiswano lo. Amanye amazwe akumncintiswano lo ngabavela eMalawi, Uganda le-South Africa. Ngimele Studio 7 ngise-London, igama lami nguYezachisa Sibanda.
Asizweni ke uJoseph Njanji esethulela udaba olufanayo ekobulawayo.
Ungqoba kweqembu leZimbabwe netball kuthokozise abaningi kwele Zimbabwe. UPrimrose Dube uthi ubengakukhangelanga ukuba iqembu leli linqobe.
Ngithanda ukwenzela amankazana adlala ibhola lokuqaga amhlophe. Ngithi halala mantombazana, lenze into emangalisayo ekade singayikhangelelelanga. Siyaziqhenya ngani, silifisela okuhle emdlalweni elandelayo. Halala Zimbabwe, halala.
Intatheli zindaba uthandiwe Moyo utshayele ihlombe iqembu leZimbabwe sithi lingasake liqhubekele phambili lisenza kuhle.
Siyababonyela ama-Gems lo coach wabo ngokuwina igame yabo yokuqala njalo siyabasekela. Sibafisela inhlanhla kiwo wonke amanye ama-games abazawadlala alandelayo.
USharon Sibindi uthi ukunqoba kweqembu lama-James kuthobe inhliziyo zabalandeli bezemidlalo ezopha ubomvu ngemva kokuyanyiswa liqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lona elihle laphuma ngemva kwemidlalo yezibaya komncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika.
Mina ngithabile, siyabahalalisela, sibafisela inhlanhla khonale ama-Gems. At least kuyacaca, kuyavela ukuthi khona bahambelene, not ukuthi laba ama-Warriors abasimoshele isikhathi kunimali bayenze lutho basiyangisisa. At least hayi sithembe bona ama-Gems.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu le-New Zealand litshayela eMalawi nge-64-45. Iqembu leBarbados linqobe leSingapore nge-69-34 kuthi ele Australia libhaqabule leNorthern Ireland nge-88-24. Emdlalweni walo olandelayo iqembu leZimbabwe lizadlala lele Australia kusasa ngomgqibelo kuthi ngensonto lizadlala lele Northern Ireland. Sikhangele umdlalo wenguqu. Iqembu leHighlanders lizemukela leFC Platinum ngensonto enkundleni eBarber Fields njalo lowo kuyabe kungumdlalo wesibili umqeqeshi uMandla Mpofu ezibambe esidukwini kuqembu leBoso ngemva kokuthatha isikhundla esithiwe nguMadinda Ndlovu. Iqembu leHighlanders lilemiklomelo elithumi lanhlanu njalo lihleze endaweni yethumi lane engalaneni yemiklomelo. Ngakwelinye icele iqembu leFC Platinum lihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo engamashumi amabili lesikhombisa. Umfoka Mpofu utshele intatheli zindaba zemidlalo uba iqembu leHighlanders kumele linqobe ukuze likhuphuke engalaneni yemiklomelo. Eminye imidlalo ekhona kulimpela viki izadlalwa ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leBulawayo Chiefs lizadibana lele Manyika Diamonds. Iqembu leBlack Rhinos lizanqikelana lele Dynamos ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leHarare City lizamukela eleZBC Kariba ngaseRufaro kuthi iqembu leChapungu lizadlala lele Nkezi Platinum Stars ngaseMandava. Ngensonto iqembu leCapes United lizadibana lele Yada eNational Sports Stadium. Iqembu leTriangle lizamukela eleTel 1 ngaseKipo. Iqembu leMshwane Stars lizadlala lele Herentals enkundleni yeTrojan Mine kuthi iqembu leWange lizanqikelana lele Chicken ngase-Colliery. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu umncintiswano we-Africa Cup of Nations usufike kusigaba sama-semifinals njalo ngensonto iqembu leSenegal lizadibana lele-Tunisia kuthi ele-Algeria lizadlala lele-Nigeria. Amaqembu azaphumelela ngensonto azadibana ku-final ngolwesihlanu oluzayo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Kuhlelo lwe-Woza Friday namhla sihamba leqembu elihlabela umdumo we-rumba elechongokwe Masters. Untungameli Inkomo Studio 7 usethulela lolu daba.
Attention, attention, ladies and gentlemen. Are you ready to see the guys? Chongoko Masters, the great music of the entertainment from Lupane.
Iqembu leli liphuma khona kanye eChongokwe eLupane lanxa nje lihlabela likwele South Africa. Leli lidlaladelalo lesithathu njalo isihloko salo sithi zinyathela amathole. Nangu umkhokheli weqembu unkosi khona ngwavi.
Ngibuya eLupane la enzalwa khona esigabeni seChongokwe. Lona iqembu leChongokwe Masters lisungulwe ngo-2014. Salethisa igama elithi lona Chongokwe Masters sisitsho ngendawo lapho sisuka khona.
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi angazi, akakatsho lale ethi iphunga limnande empukaneni. Abangathanda ukuxhumana lani kumbe ukuthenga idlalade lenu ngwabi balithola njani?
Ulakho ukufonela mina kunamba ethi yona ngizobiza yalapha eSouth Africa lapho isicula sikhona ethi yona +27 84 330 8851, noma uthinte iband manager uSikhosana Masombuka +27 73 439 3019.
Abalandeli ubatshiyela waphamazi.
Siyacela lathi ukuthi basixhase njengawo wonke amaqembu abathandayo abaxhasayo ukuze nathi sikhule endimeni yomculo. Ngiyabonga kakhulu.
Baphuma ke enkundleni abafana beChongokwe Masters ngale ethi osomaqhinga.
Unkulunkulu lempihle nzima kabi.
Lelo ke liqembu leChongokwe Masters leLupane belixoxa ke uhlelo lwethu lweWoza Friday. Ayike isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.